Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, nyamavhuvhu 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi chiva kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Apo mtungamiri webato re Triple C wa Nelson Chamisa vangavari kubinga kumatewele Lent North wachitaga Rutsi Giro uye mtewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kugweru mudunhu Midlands vechidiki kubva kune mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira ZANU PF ne Citizens Coalition for Change nasi vasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chitaura apo asaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira Triple C hombera ishe nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika.
Nhaurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi, nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandizane murunyararo tisharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash, tisharamba tichiita vamwe vanofa, tisharamba tichiita vamwe vanotiza, tisharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu, kunourayiwa vanhu.
Izvi zvatsinirwawo neange akamirira ZANU PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya.
Saka ise musangano weZANU PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvo kutaura president wedu Wamunangagwa. Saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti hatichatoita mhirizvo vatsiurika vadzoreka.
Atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika. Muzvare Anna Gochera veFree Zim Congress vati runyararo rwakakosha munyika.
Zvakanaka kunesu mayouth mostly nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka.
Mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vange vari munyarikana ava Stefan Ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachiti kana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga.
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wechekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende chatiri kuvavarira kuchinja mindset or behavior ne attitude yavanhu towards one another. So we are happy kuti kubva zvatanga kukambena kusvika last week pakaita incident yakaitwa Glenview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu, but tiri kuti sama political parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHill Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo.
Saka tinoona sekuti hongu mapeace pledge anga vanhu sainwa zvavo chinova chinhu chakanaka asi kana mapurisa uye makomishena anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission kubatanidzira kunyange nezeki pachayo kana vasati vogona kuita basa ravo semanyorero arakaita bumbiro remutemo zvingangova pasi.
Masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mhirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musi wa16 kusvika musi wa29 Nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya, amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth, vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya pomutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepanhau reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Mukonza.
Tinoda kutirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth, asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti ivewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nokuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gungano iro reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma here?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyakosha pakadaiwo soch nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Inhamba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita anobva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoindira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana neivava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seivava veCommonwealth nehurumende, kunyanyanya ZANPF ndouya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuzva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stereki kubva kune zvaiitika kumashure uko. Bato reZANPF maitiro arinongoita ndiwayo, ava vakatanga kuchiona kuti pane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai, potanga kupokana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutsigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatori venhau kukariba nezuro, mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwasviba.
Kana tikati isusu vanhu varambe vari parali vakamira kusvika usiku vanozofamba sei. Patikoona mapoliticians makuti vanhu vanobva kumarali kuma 7, 8 dzeusiku hamuchazivi kuti vafamba sei sefiti yavo. Vakazonzi vamirirwa murodhi varohwa nematsotsi, vamwe vakazoti tablokwa. How do you, you know, balance that ne vis-a-vis security ne my intentions nekuti errand
vanyati vanotiwo kutsvakarutsigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga
including my door to door because somebody anosvika pano yakapfeka party t-shirt yake yeblue uyo akapfeka yake yered iwo uri kuti ndiri kuita door to door campaign uyo wosvika kuti aiwa zvini panapa handiteereri pati yako ndoteerera pati yakati moclasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaostalos siziva vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rutsigiro.
Tinostika, tichastika, tichakontinya tichiita stick to my chance atinenge takapiwa nguva dzatiita kupesa nato kuti mapurisa
pane kurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa
nyaya yemadoor to door ndinoziva vanyati kuti vafamba patiesenyika dzakasiyana siyana vanoziva kuti any jurisdiction kana iri nguva dzesarudzo vanhu vanobvumidzwa kuti vafambe kumatoto nekuti theessential democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakavanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu tezanu PF pane zvinozvisa pasi pemutemo kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomisa madhoki dhoo kuitira kuti mutemo nerunyararo zvive zviriko isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raAndrew Makoni vati nzira yekutsvaka rutsigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Madoor to door campaign munyika dzakasiyana siyana inzira inoshandiswa nemapato mapolitical parties avo vanenge vachitsvaga rutsigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika, chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika muoni uye zvechakaia zvakaitika murunyararo handiono sekunge pane dambudziko.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 nyamavhuvhu asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemunzvimbo yeEpworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEpworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nekuda kwepoverty vasikana vava kurarama upenyu hwese hwese. Vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki zviri kutoitika. Kana tenesi zvaiya kutoziva kuti ndotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba, kuti ndiwane chokupfeka muzvipataro. Munhu anosvikira pakufa nekuda kwokuti anenge asina mari yebribe especially kana aenda aida kusununguka. Uyezve madzimai ari kushungurudzwa nyangwe kuzvibhorani kwavanochera mvura vanogona kutonzitengai mvura iyoyo, kutenga laini remvura kuti umire palaini unofanira kubhadhara bribe kana kutengeserwa bonde vochinjana mvura nebonde kuti ukwanise kuwana mvura yekushandisa.
Munyori musangano reEpworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neEpworth Local Board.
Issues zeeducation hamuna zvikoro zvakakwana,
issues zima tagwa kwemarara social service delivery issues zenyaya dzehealth kana mvura chaiyekumwa tutochikane kuma waterborne diseases ari kuita ana korera vana vakuita chipambi vana vadiki unoona vari kutengesa masigaretsi vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya remangwana rawo hapana saka sevagari tinotonetseka kuti tinoita sei
vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachisi kufamba zvakanaka zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi
isu tine dambudziko yeprocesi yacho ndiani achaselekta vanhu ava ende kwakapuwa matitle deeds nezvaitorwa nemutungamiri wenyika zvakabva zvasiyana saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona ngakanyepewa
asi sachigaro veEpworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagari vagare zvakanaka asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru
dai hurumende yatitendera tishandisewo mahusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservisi inenge ichidiwa nevagari nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS service haibudi service comes at a cost mumadhorobha
vari kumirira ZANU-PF kuEpworth North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose
mukambeni yedu seZANU-PF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze
vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vazivai togare pimhetu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reEpworth North
kana mukavhotera President Nelson Chamisa vamhetu nemakanzela ese ACCC tichavhura migwagwa tigochera masuwa uye tichakuunzira imvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge komboni yacha jacha booster kumazeti kumae kumad kudombore maziso vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa tichaunza Epworth inofadza munhu wese
musarudzo dzakaitwa muna 2018 Epworth yainge iri dunhu rimwe chete asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Epworth North neEpworth South Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muEpworth North vanjodzi Chideu muna 2018 vaEthridge Kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANU-PF vaDamson kuda kwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149 ndakamirira Studio 7 riri kuEpworth North ndini Tobias Mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Mauto akapedigura hurumende nechisimba muNiger adoma darere makurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzikumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chePact Law chinobatsira varwi vehondo yerusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seAgent Orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden vari kutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva gumi nematatu chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinonzi zviri kuitika mumapoka akasiyana-siyana. Svondo rino, takaona mutungamiri webato reMDC vaDouglas Mwonzora, vachizivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya kuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vasevhi yakasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete ichiri yakangotorikwa kumatare dzimhosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinonzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki aisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti mabalot pepa uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Vazwa ndakatanga kuvhota, sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hungu, tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira, vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubvanya zvedelimitation, mapato achirambidzwa kukampeina, matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa, vamwe vachibuda vanakasukuru vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka naka. Kwanguwangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha kungagodini, asi hayo asina kumira mushe, kuno kugunumwa kwakanyanya kuwanda.
Tonzwa vamandaza, munoti vamandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 13?
Isu sebato reZanu PF tagadzirira, takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvimhingamupinyi kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro. Asi isu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita, vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa, ana Zeki, mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato, aiwa, tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa 23 August hazvichatifambira zvakanaka.
VaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vamandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise vachioanalyza vachigutsikana vachitaura nezeki. Chetatu, vanokukwidza vacho ngavabvumirwe kukwidza vakasununguka. Tirikuziva dhiki rakapera, pane munhu akatouurawa munhu weTCCC achitakwa namatombo, izvi hazvina kunaka. Kugunukuna kwavamunzora nekuchema-chema kwavakasukuwere ngakusange kuripo. Kana vamandaza vachiti Zanu PF yakafara, havangatadzi kufara nokuti ndo bato rinotonga, ndo governing party, endi vanodyidzana neZeki.
Vamandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Delimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo. Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita. Vanhu vakaenda here vakanorejista, vakainspekta masavo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa. Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana neZeki. Hatinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayo nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa. Zvichipedzera mutemo wavanoteedzera, isu tiri kuona kuti Zeki iri kuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. Chimwezve chandinoda kutaura ndechekuti tikatarisa maitirwo nemakampeni anga achiitwa pari zvino, kurudziro zhinji yanga iri yekuti dai maelections edu aitwa murunyararo.
VaNgwenya, tigadzirire hedu kupeta chirongwa. Takaona vamwonzora vachizivisa kuti vakubuda musarudzo idzi. Zvingakanganisawo zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino?
Hazvinyanyi hendu kukanganisa nekuti Tetsi zedi iti kana muna chukukidani na chukukidani wamwe. Kana ango buda wabuda. Asi zandandare wandezo ngo chuo gazi tarifo kuti kana muna chinzi alikubuda chincha konzera kutabune no kuti. Zozo pa impression no kuti maelections acho hafi influence. Toto zira izo kuti wane ngevari popa ballot paper. Waka sukure wane ngevari popa ballot paper. Asi wa chinzi vasa kukute. Muno kwa kangalika image neki nilo che election. Ndiyo mafungia ndio ona angu yao.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwa vamonzora muresi, zvinosiya papi sarudzo?
Iko zero ya vamonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kuti zvavanoda kuti ivo vange vachiita. Yakanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwidza. Kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka, ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi. Asi pari zvino tinotarisira kuti hakuna chazvinotadzisa. Sarudzo ichaenderera mberi, tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo, nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise, zvinorevei izvozvo? Hazviziriizvo zviri pamutemo. Isu tataura na regulatory authority kubva kure, haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
Vamafume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru ngaichipiri home ground Babatruth Stadium. Mavhenyu atinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium kunowando musha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk to Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika Amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolwesine mhlaka 10 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansilazi endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lanye agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi bazakwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniso yeHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Messi Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tashikohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote benokuthula, lokubambana sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama elections kungabi lodlame kube lokuthula.
Kodwa umnumzana wombereyishe nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Laba sesidiniwe ngabo lapha, kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala enzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa lezanu PF ukuthi vele ngama number bona bangeke bewakwanisa, yiko sebedinga nje indlela zobuhle bebe le excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabadla ezombusazwe lawezokholo, amapolisa, ingatsha zikahulumende, lo meli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abanengi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale le-Chiefs Council, esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatheli izindaba, uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwami lo Chief Charumbira uzakwenza ukuthi umsebenzi lo besuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-Senate bemele izinduna. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla lezanu PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina amakhansila zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje. Ngikhona ngibona kungelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha, ku-end up sekungani sekuyinto ezano okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenzwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengudlu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba, siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje, ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho, abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha, kwenzela ukuthi makwe ukuthi siyawina or ngiyawina, sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani. Ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one, but mase sonke siza kulungisa. Ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota, silungise okuyabe kulungiseka, singesabi ukwethuselwa. Ivoti yakho it's your own secret, akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani, akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree, emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukhansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezanu PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward, ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izanu PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo. Udaba lwamanzi yebo ludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi. Sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa, le migodi embalwa esikhona edriliweyo esisebenza. Ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu. Kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume, ikhanseli iyakhona, amalungiselelo yaseku advanced stage. Kuningi sibili sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila, bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle, ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye le migwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF, kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona, nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF? Ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF, abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazo ezanu PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi? Yebo nezinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye, kodwa ngiyavuma, ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle. Sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Grader, ye yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho elindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima, umgwaqo wakoHingwe. Wayihingwe nyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa, kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga. Hhayi amabriji asila lutho, lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona, umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibili ungasasebenzi. Sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo, ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho.
Ngithi asiphumeni ngobuningi siyovota, sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko, elaletha ilizwe, izanu PF.
umnumzana Zule Kinyati ngokansila ka ward 10 emangweni webambazi ePlumtree engowebandla lezano PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika ubathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyatsho ukubana wonke umuntu fanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumela abantu. So sibona ngani amadododo afanele evunyelwe ngoba asemthethweni.
Umnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziya izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Sikasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eDimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. Umnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthola nje amaphepha nje edatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini ukukhona kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP ngiqeda ukuyibhuka nje kathesi kufana nti besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu umnumzana Vusimuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni weWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ukuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace, and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward, especially kajejede ward, inkinga esikhala ngayo yikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobarejista kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala eWange othi sebekhangelele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi, sikwanise ukubana sizilimele, sithole inhlanyelo o-fertilizer.
Unkosikazi Raphael Mholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni seMathetshaneni, ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota, ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe, kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili, asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho ngumnumzana Bazulu Saba.
Esifile funa ukuvota, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokho abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River, but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha, sithole amanzi okunatha nearby, ngoba sizakuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wirelessi thina sivela 15 km from uZambezi River.
Kuyaxokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland eBubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-Triple C lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu, ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-Triple C icatha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-Triple C ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 Uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezana uPF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-TCCC onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafeti khona candidates kweminye iminyaka kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla leza-P F don't like challenges. Nxa be-challenger sebethi fellow councillors ethu sebethisela abantu sebesidabulela amaposta but kuzindawo lapha esijolezele ku-campaign ku-campaigner khona akukabi le ngxaki ezinzawo kulezo ndawo ezinga-no-go areas we wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Mostly indawo ezingafamily areas ezingama-resettlement. And remember the by-election zagijinzwa kakhulu izingwane lapho kuwa-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu P F kukanti umhlaba ngowezibhuku yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhofisini yezanu. So bakhona field ide ukuthi benikezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulizo ndawo lezo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kankosazana Mlotshwa?
Okukhona ukuthi thina njengebandla ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu ngoba njengoba nikwazi uba ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efane bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ungabe kuthiwa kuphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Kulowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazithi bona bayi-ZANU PF nabantu esingathi nabazikuthina ukuthi bandlulise ibandla le-ZANU PF. Kube sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa nami kwejwa lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngama-no-go area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abasekela ibandla okusukanika esikhweni sokuthiwa i-no-go area. Uma zisetlement ngabe vele ngabantu ekwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU PF lingalibe lisesabo. Hhayi zivumele ukuthi siyekela ngale nani zikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithipishine ngalokhu ngalokhu kodwa abantu i-ground bazikwazi ukuthi ibandla le-ZANU PF yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe nkosazana Mlotshwa.
Hayi sithi umongameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo wathi umongameli uphuma khona umongameli we-ZANU PF uphuma khona ekhume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa. Nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile vishana leyo ukuthi simbekile ukuthi nashe sisange. If the principle of the organization is saying rakasayivani bathi thasa kuthi ukuthi batheni baze bathi distance and literally abantu be-ZANU PF bakuthatha literally ukuthi ukuzijabulisa umthungameli wethu ukuthi sithuke abantu. Lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, ifear esemehlweni abantu ungayibamba nangesandla ngoba bayethuselwa. The message once iTCC ingavele wine lipasa silikhiphe emapulazini lawo. That's why as TCC we are saying ukuthi thina the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphiwa i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlala nje kumele engani lime phezu kukhanda lakho ukuthi supporte kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekunyisa uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibelala ingxoxo mnumzana Nkomo.
Lapho ekuhamba khona sihambe sinokukhankasa sibone kuhle ama-elections zethu sibuyele kuhle embusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele ezanu P F lisebantwini. I-ZANU PF liyakulinda leli lizwe isuke lobugqilini kwabayo babelungu
So it's a good thing. I want to have a
UNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga le-TRCC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endawenye loMnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguntungamilinkumo lilanga.